vanhu vanoita izvi vanowanika nguva dzose vanoita maillegal connections. Maillegal connections vanhu anongoika naaita illegal connection yake avaka paanenge avaka. Saka zvinhu zvatinogara tichibata mazuva ose, zvatinogara tichikurudzira vanhu mazuva ese kuti vasaite. Saka iyi problem yagara iriko.
Munoziva kuti city council yakarasikirwa nemari zvakadini?
Handingakwanisa hangu kukupai amaundi yemari yakarasikirwa nayo, asi chikuru ndechekuti kana vanhu vari kuba mvura imari yekanzuru iyi kuti kutorasika iyoyo.
Munofunga kuti ichadzorwa here mari yakarasika nenzira iyi?
Vamwe vatinenge tabata tinozovasenzesera kamutemo katina kekuti vabhadhare for a period yatenge tichisumudza ndeyo vatinga kushandisa mvura.
Pane vamboti vadzora here imwe mari?
Varipo vatinobata vanotimbobhadhara.
Saka popi dzose dzinotora mvura zvisiri pamutemo muchadini nadzo?
Iko zvino titori nemapurisa edu vanoramba vachifamba kunogara vanhu vachiona kuti nzvimbo dzisi dzine vanhu vakaisa mvura zvisiri pamutemo ndevapi, vachiita zvavanoita vachibva va pane vatinozomupa kurudziro dzekuti vanhu vesava vange vachiiswa mudhatabhesi rekanzuro. Kana vasvika mudhatabhesi rekanzuro votanga kuchibhadhara mari kukanzuro.
Nyaya yacho yese iyi ichaenda kumatarezi mhosva here?
Aiwa, tichimboendesa vanhu ipapo kumatarezi mhosva. Vanhu vatoti tikangosvika togadzirisa vobhadhara mari dzavo dzavafanira kubhadhara dzemafaini nedzemaillegal connection. Sevaavharedzera maisimesi vanga vachiedza mvura yakaona toenda mwedzi obva vabhadhara havo mari dzavo idzodzo.
Mazuva anaya nyaya yemvura yakamira sei muguta?
Mvura yekuHarare izvo zvino haimbofi yakakwana kukwanira vanhu vese, nenyaya yekuti plandi yedu yatinoseenzesa chero tikaita pamaximum haikwaniri vanhu vese nekuti guta rakura. Mvura inotokwanira vanhu kana tinge tawana ine mamwe madhemu matsva, mamwe matiri mubandi matsva.
Munotarisira kuti zvingaitika nokukurumidza here izvi?
Hongu, izvozvo tinotarisira nekuti ibandiko reministry of water, ibandiko rehurumende rekugadzira madhamu. Zvakatitarisirwa kuti hurumende igadzire madhamu ana Kunzi, Musani, nana Mazowe kuti mvura inge ichiwanda.